This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro gunyana 28 2015. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanotarisirwa kutaura nhasi kumusangano weUnited Nations uri kuNew York. Chizvarwa cheZimbabwe chiri kupomerwa mhosva yekubatsira chizvarwa chekuAmerica kuvhima pamwe nekuuraya shumba yaive nemukurumbira Cecil chinomiswa pamberi pedare redzimhosva. Nhasi tine hurukuro negurukota rezveutano Dr. David Parrenyatwa pamusoro pekutambirwa kwechirongwa chemakore 15 chakanangana nekupedza nzara, kudzikisa kusiyana kwemikana pamwe nekuchengetedzwa kwezviwanikwa. Munhau dzemitambo, Dynamos inovhurira vakawanda mukana wemakwikwi eCastle Lager Premier Soccer League mushure mekurohwa kwayo Chicken Inn. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari kutarisirwa kutaura nhasi kumusangano weUnited Nations General Assembly uri kuitirwa kuNew York muno muAmerica. Vane ruzivo nezviri kuitika kumusangano uyu vanoti vaMugabe vari kutarisirwa kutaura pamusoro pezvirango pamwe nekurudzira yekuti boka reUnited Nations Security Council rivandudzwe. Vaparura musangano wanhasi mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama avakurudzira kuti nyika dzose dzepasi rino dzishande pamwe kuitira kuunza budiriro. Nemugovera, vatungamiri ava vakatambira chirongwa chinonzi Sustainable Development Goals, icho chakanangana nenyaya dzebudiriro zvikuru sei munyika dzichiri kubudirira dzakaita seZimbabwe. Chirongwa ichi chiri kutsiva chirongwa cheMillennium Development Goals. Mutoro wedu enhau Blessing Zulu ari kuNew York kumusangano uyu. Wakadii Blessing?
Aiwa, ndiri pangu Jonga, wakadi.
Aiwa, ndiri mpenyu. Ungaudza vateereri kuti zvinhu zvakamira sei kumusangano weUnited Nations General Assembly?
Pari zvino vakuru vakuru kubva kunyika dzakabudirira kunyanya ndoo vanga vachitaura kubva mangwanani pavhurwa musangano uyu makuseni nenguva dza9:40 nemunyori mukuru weUnited Nations vaBan Ki-moon vachitaura ivo kuti panofanira kuti pagadziriswe nyaya yematambudziko ari kuSiria uko asiya vanhu vanopfuura mazana zviuru zviiri 200,000 vasina pekugara. Kwataurawo mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama vachisimbisa ivo nyaya yekuti hondo iri muSiria imomo ngaipedzwe, asi vachiti mutungamiri wenyika Bashar Assad vanofanira kubviswa pachigaro kuya vamwe vatungamiri vatsva, asi mashoko aya anga achipikisana neataurwawo nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin vataurawo ivo nenguva dza11:45 mangwanani vachiti ivo kuti zvinhu zvigadzikane muSiria umu panofanira kunge vaAssad vachiramba vari pachigaro.
Ngatimonzwai mashoko ataurwa navaObama kumuzinda weUnited Nations kwakare kwauri Blessing.
And if we cannot work together more effectively, we will all suffer the consequences.
Tikashanda takabatana tose pamwe chete tinoshanda zvakanaka uye tinenge takasimba pakumisa kuti kusave nehondo yechitatu kana kuti World War 3. Tinofanira kubatana senyika dzepasi rose, nekuti tikasabatana tose tinozobatwa nezvinobuda munyaya dzekusawirirana dzinobata nyika dziri pasi rose.
Mashoko aya atambirwa sei nevamwe vatungamiri vari kumusangano weBlessing?
mashoko aya atambirwa zvakanaka nevatungamiri vakawanda asi tiri kuona kana pamashoko ari kutaurwa navaObama kuti akasiyana zvakanyanya nezviri kutaurwawo navaPutin nevamwe vatungamiri inyaya yakanaka chaizvo sekutaura kuri kuitawo vamwe vandataura navanonanya sezvematongerwo enyika yekuti vatungamiri vataure kuti vanoda kukurudzira runyararo asi vakawanda vari kuti handizvo zvavari kuona nekuti munyika dzakawanda muchine hondo asi vari kuti zvataurwa navaObama ndizvo asika muromo wavo zarirwe nerwizi
tanzwawo gurukota rezveutano vadeft pararenyatwa pawamboitoonawo hurukuro vachitaura kuti Zimbabwe yakatambirawo zvirongwa kana chirongwa chitsva chemakore gumi nemashanu chebudiriro chiri kutsiwa Millennium Development Goals. Regai tinzwe hurukuro yawaita tozodzoka kwauri.
Zvechokwadi masanctions akati afecta zvikuru nanhasi achiri kuti afecta. Saka ndinobvumirana nemukuru wenyika kuti nyaya inonge yakakodzera kuti isimudzirwe kuti vanhu varamba vachiziva kuti iriko.
Zimbabwe ichiri kuchema nenyaya yezvirango blessing sekunzwa kwataita hurukuru yawaita naDr David Parirenyatwa. Zvirango zviri kubata Zimbabwe zvakadii munyaya dzebudiriro idzodzi uye nokuonawo kwakwe iwe?
Zvirango zvinotarisa kuti uri kutaura nani. Hurumende yeZimbabwe iri kuti kubva zvayakatora minda muna 2000 yakabva yatemerwa zvirango izvozvi zvinenyika dzekumawirira zvakaita sana Britain. Asi tiri kuona kuti zvimwe zvirango zvacho izvozvi zvabviswa kuEuropean Union. Tingati vasara pazvirango ndivo vamugabe nemudzimai wavo amai Grace Mugabe. Asi pachine zvimwe zvirango zvakatemerwa neAmerica. Idzo nyika dzakatemera zvirango dziri kuti chakakwa kuti vatemere Zimbabwe zvirango inyaya yekuti iri kutonga nedemo. Nekudaro vamwe vari kuti zviri kunyanya kukuvadza nyika handi nyaya yezvirango ba asi kuti nyaya yeuori inenge yawandisa zvekuti ndo zvinofanira kunge zvichigadziriswa nehurumende yavamugabe.
Tinonzwawo kuti vamugabe vari kutarisirwa kutaura nezveUnited Nations Security Council. Zvii zvaungafunga kuti zviri kudiwa navamugabe kana nehurumende yeZimbabwe kuti sangano iri riite?
Vamugabe nevamwe vatungamiri vemuAfrica vari kuti ivo Security Council yakaombwa United Nations ichangotanga yakufanira kuvandudzwa nekuti ine nyika shanu chete dzine simba kusanganisa vana China, vana Russia, vana America nana France. Ndo chete nyika dzirimo imomo dzinotarisa kuti matanho angatorwe ndeapi zvichingodarodaro. Asi dzimwe nyika dzakabudirira nedzimwe dziri kubudirira vari kukurudzira kuti ngapavandudzwe pasangoite nyika shanu chete asi kuti pawedzerwo kana dzimwewo mbiri kubva kunyika dziri kubudirira kana dzimwewo nyika dzakabudirira.
Aiwa, tinotenda zvikuru blessing nehurukuro yawatipa. Tinovimba kuti pachataura mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vana veZimbabwe uchavapakurira zvakapfuura zvawatipa izvi. Tinotenda.
Tinotenda zvikuru.
Uyo anga ari mutori wedu wenhau Blessing Zulu ari kumusangano weUnited Nations General Assembly uri kuitirwa kuNew York. Tichiri panyaya iyi, Sandra Nyaira weStudio 7 abatawo vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaJoy Mabenge kuti tinzwewo maonero avo.
Mashoko avaObama ndinoona sekuti mashoko akanaka chose nekuti mukatarisa imimi mamiriro akaita zvinhu pasi rose panguva ino hapasisina mukana wekuti vatongi vanoda kutonga zveumbimbi ndoga, vanoda kutonga vachimbunyichidza varo vanotonga, vanoda kutonga vachiita zviya zvekuti vamwe vasawane mukana wokuratidza kana kuti wekuti vange vachiita kuti hurumende dzive yatinoti pachirungu accountable uyezve dzive transparent. Hakusisina mukana wezvinhu zvakadaro. Saka ndoona sekuti mashoko ari kutaurwa nawo navaObama vachataura varimo muAmerica vana vamugabe nevamwe vakawanda wandawo vachinzwa vanosanganisira vana muswati vanenge vachinzwa zvakare kunyika dzavo hakuna kumira zvakanaka. Chinhu chakanaka nekuti pavanobva ikoko vanombofunga ruyi rutatu kunyanya-nyanya zvakare tichiti isusu nyaya yemaspecial yemasustainable development goals inoita kuti pave nemukana wokuti kuda hurumende dzemuno muAfrica nedzimwe hurumende dzepasi rose dzingazivi kuti zvakakosha chose kuti mukati menyika mune neutongi hwejechetere kana chida kuti isusu nyaya yemasustainable development goals inge inofamba mune zvakanaka.
Totarisa vaisusu mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe variko kuUN kuNew York ikokoko. Ndezvipiwo imimi zvamunotarisira kuti vange vachitaura nezvazvo vamugabe nhasi pavachataura usiku hwanhasi ikoko kuUN?
Vamugabe nyaya yavo tagara tinoiziva nguva nenguva. nyayo ndiyo yekutsoropodzana nana America, nyayo ndiyo yekutsoropodzana nana Britain, nyayo ndiyo yekugara uchishonwa kuti nyayo yezvirango yaita kuti zvisafamba mune zvakanaka. Tinodaira hangu kuti vamugabe padao, dai vanga vaita semunhu mukuru vaziva kuti nyika pasi rose kwayakuenda mazuva ano hakuchadii vanhu vanongoramba vachiwawata zvinhu zvisingabetsere vanhu, nekuti kubva kwavaita kunyika yavo izvozvi nyika yavo iri murima, kubva kwavaita kunyika yavo izvozvi nyika yavo iri nyika yavo iri kuti zveutongi hwechisisira hazvimo, nyika yavo inenge ichitori nevanhu vatiri kuti pachirungu vari kusuffer from human rights abuses. Saka vamugabe vakadzokorora nguma yavo iyoyo yatiri kuti yava ngoma yaneta, zvichanetsa nekuti vanhu havachavateereri. Zviri nani vakange vachitaurawo zvimwe zvinoratidza kuti varoda kuti varebese ruoko rwavo, varurebese kuitira kuti ivo nedzimwe nyika dzepasi rose vange vanodyidzana nekushandidzana zvakanyaka.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaJoy Mabenge vari parunare naSandra Nyaira weStudio 7. Zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zviri pamusangano mukuru wemhuri wanga uri kukokerwa nekereke Roman Catholic panguva apo mukuru wesvondo iyi Papa Francis vanga vari muAmerica. Zvinoti zviri kufadzwa nemafambiro yakaita misangano iyi nemisa huru yakaitwa nezuro muguta rePhiladelphia kuPennsylvania. Mumwe mudzimai wechidiki anga ari pamusangano uyu muzvare Teresa Foroma vanoti vakafara nekukomborerwa zvikuru kunge vari pamusangano uyu uye nekuwana mukana wekupinda misa yaikokerwa naPapa Francis. Muzvare Foroma vanoti vachatora zvidzidzo zvakawanda zvavakawana kubva pamusangano uyu uyo wakanga uri kwevhiki vachinopakurirawo vamwe kumusha. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinopinda kereke iyi zvinosvika makumi matatu zvanga zviri pamusangano wemhuri uyu uye zviri kutarisirwa kudzokera kumusha kupera kwesvondo rino. Papa Francis vakadzokera kuRome nezuro mushure memisa iyi. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 namuzvare Foroma kuti tinzwe zvizere nezvenyaya iyi.
Takadzidza zvakawanda. Takadzidza kuti vanhu tinofanira kuregererana. Zvese zvatinoita mukukanganisa kwese tinofanira kuregererana. Even if zvinhu zvakaoma sei tinofanira kuregererana, nekuti munoona kuti even mukuwanikwa munhu wawanikwe nemunhu akanaka mune zvese anenge ane madownfalls ake. Even mukushanda mumabasa umu vanhu vakasiyana siyana, saka chikuru chatinofanira kuita tinofanira kuregererana murudo kuitira kuti tirambe marelations edu akanaka tichigara mune zvakanaka. Subject iyoyo yeforgiveness ndiyo yanga iri nauro yanga yakakura pamapresentations ese akaitwa naPapa.
Imi makanzwa sei semusikana wechidiki ari kubva iye kuZimbabwe kuwana mukana iwoyu wokusangana naPapa Francis?
Munozaronzi makomborero. Iwo pachako unongonzwa kuti pano pandirika Mwari ari around, the Holy Spirit iri around patiri. Nezuro patakaenda kumisa yakaitwa naPapa takatobva kumba kuma 11 and this misa yanga iri ya 4. Takasvika pa Franklin Parkway kuma past 12. We waited muqueue kusvika kuma half past 4 ndobva takazopinda. Takatozopinda iwo Papa vakutova pa homily yavo vanga yakatotanga misa yacho. But the idea yekuti takapinda iyoyo takanzokumburirwa zvikuru.
Tombotarisa panyaya yekuyanana imise vasikana vechidiki. Takanzwa muchiti panga pane zvidzidzozve zvamanga muri kupiwa kuti mungagarisana sei nevamwe. Makanyanyotarira panyaya yekuzowanikwa nezvimwe zvakadaro. Tinoona kereke inoti iyo aiwa musikana anogara akafanira kuita saMaria Musande kusvika awanikwa. Zvinokwanisika here izvi?
Zvinhu zvinokwanisika kana munhu une chitendero, une runamato mauri. Asi zvinhu zvinonetsa nekuti nyika yatiri kugara zvinhu zvachinja. Kare zvaityisa kuti musikana anowanikwa asiri mhandara, asiko zvino zvangova normal. Munhu wese I guess akungozviita. Asi zvinhu zvinonetsa, itori nyaya yekutoshingirira for you to get there.
Avanga vari muzvare Foroma vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuPhiladelphia kuPennsylvania. Tichiri panyaya yechitendero, kereke yeAnglican Diocese of Harare CPCA Iyo inoti yakatambudzwa kwemakore mashano nenengo dzemumwe aimbova mutungamiri vaNobet kunonga vachiyamurwa nenengo dzemapurisa vasori pamwe nenengo dzezano PF yakatanga chirongwa chekuvaka chikoro chepamusoro-soro kana kuti university kumarondera mudunhu remashonaland east. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pachita chevanhu svondo rapera kumarondera, mukuru wekereke iyi muZimbabwe Archbishop Chad Gandia vanodaidza nguva yekushungurudzwa kwavo navakunonga senguva yeuranda. Vanoti vakabuda munguva iyi nhengo dzakura pamweya, vawedzera kuwanda uye vave neushingi hwakanyanya. Archbishop Gandia vanoti izvi zvakavapa pfungwa nekuzvipira kuvaka chikoro chepamusoro icho chingangoda mari inopfuura mamiriyoni mazana maviri nemakumi mashanu emadhora.
Isu nekubuda muexile kwatakaita vanhu vedu vakabuda vaine shungu. Shungu yekuzviitira zvino, shungu yekuti zvinhu zvavo zvibudirire, shungu yaoneka neiyi university yetiri kuvamba.
Archbishop Gandia vanoti izvi hazvisi nyore sezvo ivo vaine zvikwereti zvakawanda zvavakawana zviripo muzvivakwa zvavo zvainge zvakatorwa nenhengo dzavakunonga.
Taive nemarepairs akanyanya aida kuitwa. Tinotenda Mwari kuti izvo marepairs mazhinji akaitwa. Ndeizvozvo zvakatora mari yakawanda. Asi chichiri kutomera zvikwereti zvatakasiyirwa. Zvikwereti zvesiti council.
Mashoko aArchbishop Gandia anotsigirwa nemukuru wekereke mudunhu reCentral Africa Reverend Albert Chama vanoti kuvaka kunoda kushinga. VaChama vanoti nhengo dzekereke yeAnglican dzinofanirwa kushinga sezvadzakaita munguva yadzaitambudzwa kuti dzipedze basa radzatanga. Nhengo dzevechidiki dzekereke dzinokurudzira nhengo dzose kusanganisira vakuru kuti vasunge dzisimbe sezvo basa rekuvaka richida kuzvipira kukuru. Kunyange hazvo makurukota ehurumende ayo ainge akakokwa asina kuuya, Archbishop Gandia vanoti vanotenda kuti vakabatikana zvechokwadi sezvo vave neukama hwakanaka nehurumende iyo yakava panzvimbo yavari kuvakira chikoro chavo. Meya veguta remarondera vaAndon Makwindi vanoti vanotambira kuvakwa kwechikoro chepamusoro muguta sezvo zvichaita kuti guta ravo riwane chiremera chepamusoro cheguta guru kudarika zvariri.
Takataura nevakuru vakuru vamakati ichokwadi vanhu vanoda dzimba yunivhesiti yei asi makadyiswa. Togara pasi zvikuru inini naTown Clerk takaziva kukosha kwechikoro ichochi. Saka nhasi hatiri kurebesa ba hedu nyaya, tiri kufara zvikuru neizvi. Imimi murumbwa nokwaka chikoro chenyu asi ndechedu. Tichasimuka kubva paya municipality tender pa city.
Chikoro chiri kuvakwa chepamusoro chekereke yeAnglican chichange chichidzidzisa zvinhu zvakawanda zvine chekuita neutano, kudya kunovaka muviri, zvemabhizimisi pamwe nezveunharaunda. Ndakamirira Studio 7 kumarondera, ndini Arthur Chigoriwa.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaintaneti rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto emuBurkina Faso anoti mauto epamusoro anochengetedza mutungamiri wenyika kana kuti presidential guard ayo akatora masimba nechisimba ari kuramba kukanda zvombo pasi. Mumwe mukuru muhurumende Sierra Leone anoti hurumende yake ine chivimbo chekuti nyika yavo inobudirira kupedza chirongwa chemazuva 42 kuti inge ichinzi haichina chirwere cheibhola pasina zvimhingamupinyi. Mu Uvimi ane mukurumbira munyika vaTheodor Bronkhorst vamiswa mudare nhasi muhwange vachipomerwa mhosva yekubatsira muvimi wekuAmerica vaWalter Palmer kuuraya shumba yaive nemukurumbira Cecil muna chikunguru gore rino. Gweta ravaBronkhorst Advocate Perpetua Dube vaudza Studio 7 kuti vachapa chikumbiro kudare kuti nyaya yavari kupomerwa vaBronkhorst irisendekwe parutivi sezvo humbo huripo parizvino husina kukodzera kuti nyaya iyi irambe iri mumatare. Advocate Dube vati vachadzokera kudare iri musi wa15 mwedzi unouya pachaenderera mutongo uyu mberi. Muchikamu chedu chatinotarisa nezveutano, Blessing Zulu we Studio 7 anotipa hurukuro yaaita negurukota rezveutano Dr. David Parrenyatwa pamusoro pekutambirwa kwechirongwa cheSustainable Development Goals nehurumende yeZimbabwe. Chirongwa ichi ndechemakore 15 uye chakanangana nekupedza nzara, kudzikisa kusiyana kwemikana pamwe nekuchengetedzwa kwezvakatikomberedza. Gatinzwe hurukuro yaitwa na Blessing na Dr. David Parrenyatwa vari muNew York.
Zvakakosha chaizvo ndazvinoda kuti nyika dzese dzaungana pachipano kuti tiise upfungwa pamwe chete kuti zvinhu zviri kunyanyonesa vanhu, kunyanya vanhu vari kutambudzika, vanhu vane urombo, kuti vangabatsirwa sei munyika muno kubva kunyaya yeurombo iyoyo kana kuti yepovhati, nekutarisa nenyaya yechikoro kuti munhu wese anofanira kuti aone chikoro kubvira kumagredi aya anonzi ECD aya kusvika kumafomu, kuti mwana wese anofanira kuona education. Vamwe vari kutoti ngaive education yemahara kana kuti free education, kuti tibatirana nevanhu vese vaone iyoyo simba iroro rekuti vafundi vese nezvekutarisana futi nezveutano. Saka iyoyi yakanaka chaizvo zvikuru meeting iri kuitika kuno kuNew York. And vakuru venyika dzakawanda vari kuno vanopfuura kuma148 heads of state or government. Saka zvinoratidza kuti nyika yamobhilizwa, yaunganidzwa yese kuti tiise musoro pamwe chete tione kuti tingabatsirane sei kuri kuitisa zvinonyanyonyesa nyika, nekuti zvinana IMF wayavo vaoneke kuti zvikoredzo zvavanoramba vachipa izvi zvingaite sei kuti tizvibatsire pachedu tega munyika dzedu. Saka ndinoona kuti gungano irori igungano rakasimba rinoita kuti nyika dzedu dzisimbe, kunyanya nyika dzedu dzemuAfrica.
Munoona Zimbabwe ichibudirira here kuzadzikisa zviga zvemaSDGs aya mukati memakore 15 ari kutaurwa?
Ini ndinofunga kuti Zimbabwe icharamba ichitenga zvainokwanisa kutenga, zvidimbu nechidimbu yotenga, nedimbu ravo yotenga zvainokwanisa, tichinyanyoonana neupfumi hwotinahwo munyika muno kuti tingaite chekutanga chipi nechipiri chipi takananganawo nemari dzetinenge tichikwanisa kuwana. Asi handifungi kuti pane nyika pasi pano inokwanisa kuti iite zvikoro izvozvo pamwe chete zvese all at once. Hapana nyika iyoyo, vese vachatarisa kuti chovachaita number 1 ndechipi, chovachaita number 2 ndechipi, chovachaita number 3 and so on, ndechipi nechipi.
Mutungamiri wenyika vakashorawo nyaya yezvirango zvakatemerwa Zimbabwe vachiti zviri kukanganisa zvikuru nyaya yekugadzirisa upfumi nekurwisa urombo. Munotiwo kudini mashoko aya?
Ndezvechokwadi ndava. Ini ndichiri minister of health muna 2002 takaunganidza mapartners ese aimbotibatsira kuvaka makliniki nemahospitari nevachipa mishonga. Vaakutaura kuti isu taakubva munyika muno ndakataurirwa nemacapital city yedu pane masanctions. Saka zvinhu zvakabva zvamira kuhealth system zvakawanda panzira kungonzi taakuenda mangwana. Saka zvechokwadi masanctions akati afecta zvikuru nanhasi achiri kuafecta. Saka ndinobvumirana nemukuru wenyika kuti nyaya inonge yakakodzera kuti isimudzirwe kuti vanhu varambe vachiziva kuti iriko.
Vanga vari gurukota rezveutano Dr. David Parrenyatwa vari parunare kuNew York muno muAmerica na Blessing Zulu we Studio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa nezvemusangano mukuru weUnited Nations General Assembly uyo uri kuitirwa kuNew York muno muAmerica. Kana mchida kupinda mchurongwa chedu, titumirei ma text message pa number inoti 1-202-465-0318. Mwechetu za number zenyu kutuwa tigo kufone rai. Muna uzedi zemi tambo. Chicken ini yotatarika panguva iyo zvikwata zviri kuitevera zvamukachibebenenga. Mutoro wedwe naudzemitambo Michael Kariati anotitaurira mamiriro aita makundano ekastolaga Premier Soccer League.
Chicken in iri kuramba ine mapoints makumi mana nemapfumbamwe. Zvikwata zviri kutevera zvinoti FC Platinum neDynamos. Zvine mapoints makumi mana nemashanu mushure mekunge FC Platinum yakaita mangange ne Cholocho Pirates iyo iri kutambura gore rino. Mamiriro akaita mitambo mukupera kwesvondo ave kuratidza kuti makwikwi emukombe uyu asara pazvikwata zvitatu izvozvi zvinoti Chicken In, FC Platinum pamwe neDynamos iyo ine mukombe uyu. Asi mutsigiri weDynamos vaMaurice Magaranzou vanoti mukombe wave wavo kwemakore mashanu akateverana. Mushure mekutora mukombe uyu makore mana apfuura vaine murairidzi Kalisto Pasua.
Kuina wakaita Dynamos kupamba fizuka ingangodzo kuzotora futi. Ndineta sireyo iyoyo because kuchicken in kwangu sikadzokeke.
Asi vaProsper Muzanaro vanoti maonero avo aruratidza kuti mutambo uri pakati pemagame cocks echicken in nekugona kunenge kudada.
Vari kutamba zvine mutsindo ende kocha wavo ari kuziya zvaari kuita, ari kocha bhora ziri right. Ende Chicken In iri kutambo nemaplayers anogona ende vari kuita se varitomuvha kumberi.
Chiri kunakidza ndechekuti Chicken In neFC Platinum dzichasangana kumandava stadium pane mimwe yemitambo yasara. Chimwe chiri kunakidza zvekare ndechekuti zvikwata zvese zviri zvitatu zviri pamusorosoro zvichasangana zvekare neHarare City. Harare City yacho yakaita mangange 0-0 netriangle ndokuwira pasi kusvika pachinano chechitanhatu. Asi munhandare yeNational Sports Stadium makave nekuimba pamwe nekutamba mumusha weCapes United. Aya, ndio maimbiro aita vatsigiri vemakepe-kepe kana kuti maGreen Machine mushure mekunge chikwata chavo charo Highlanders Boso 3-1. Kukunda uku kwasiya Capes United yave pachinhano chechishanu point imwe chete pasi petriangle uyezve mapoints maviri pamusoro peHarare City. Mimwe mitambo yakapera seizvi: Flame Lily 0 ZPC Kariba 1, Chapungu 4 Buffaloes 1, Dongo Somiu 0 Wange 1, Wawa 0 Haumine 0. Toenda mumutambo wecricket. Chikwata cheZimbabwe chakatadza kufadza vatsingiri vacho mushure mekunge chatadza kukunda mumutambo wacho wekutanga weT20 nePakistan muHarare Sports Club nezuro. Chikwata ichi chaitarisirwa kukunda mushure mekunge chaderedza Pakistan kusvika pamaranzi zana nemakumi matatu nenhanhatu chete. Asi ivo veZimbabwe havana kukwanisa kusvika ipapo mushure mekukwanisa kunwisa maranzi zana nemakumi maviri nematatu chete ndokukundwa nemaranzi gumi nematatu. Zvikwata zviviri izvi zviri kusangana zvekare mangwana munhandare imwe cheteyo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Aiwa, tinotenda zvikuru Kariati, sezvo nguva yedu yapera rikaiti mbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanotarisirwa kutaura nhasi kumusangano weUnited Nations uri kuNew York. Gurukota rezveutano Dr. David Parrenyatwa vanoti Zimbabwe yatambira nemufaro chirongwa chemakore 15 chakanangana nebudiriro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai, ndini Jonga Kandemiri ndichitumurare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Chris Gande naMavelous Mhlanganya uye.